amematsikenyere inengoye zvanopenya vari mutevedzeri wasachigara kubadziri madzimai mudunhu remanikaland vakawanda kudunhu rino vanoti amematsikenyere vanotarisirwa kuenderera mberi nebasa raiitwa nemushakabvu rekusimudzira dunhu nekuwanira madzimai nevechidiki mabasa akasiyana siyana kuti vawane chouviri vamwewo vanoti chakanyanya kukosha panguva ino kuti amematsikenyere vabatanidze vagari zvisinei nekuti yabuda mumba maani mugari wekunyanga vapatrick nyakatsapa vanoti gurukota idzvairi rinofanira kushanda nekanzuro yemutare kwete kuita semukati enzane
tiri kutatira kuti atleast pakaita mushandira pamwe kazhinji nekanzuro yemutare zvinhu zvingatifambira semanikaland because tikatarisira vagara dzimba mashandiro aita nekanzuro dzaiva dzetago 4 saka tiatira kuti new resident minister ari kuuya uyu ashandiro zvakanaka nekanzuro marodzi achigadzirwa mapotos achivharwa manesi achigara zvakanaka mumanikaland chinhu chifamba zvakanaka
vanyakatsapa vanoti amai matsikenyere vanotarisirwa zvakare kuona kuti upfumi hwezviwanikwa hwagoveranwa zvakaringana
saka izvizvi mamirira akaita maminerals izvi anonga anoti ndehanhingi saka chitarisa kuti pakaita fair distribution yemaminerals tinokona tese tinoya tese pathat small cake
mumwe mugari wemanikaland mamutare amai blessing nyika vanoti itarisiro yavo kuti amai matsikenyere vawanire vechidiki nemadzimai mikana yemabasa emaoko
ndinotarisira kuti dai mai matsikenyere vangotangira kwakasiyiwa ndimai gwaradzimba in terms of kubatsira vanhu saamai vave vanongobatsira munhu wese zvikuru sei maprojekti emadzimai vangoenderera mberi nepakasiyiwa kana mayuthi chaivo ngavabatsirewo mayuthi kuti akwanise kuwana kubasa vanoti vana vangoswara vachingonzerereka mumarokesheni umu ndo zvimwe zvaakunyanya mbavha nekuti vana havana zvekuita
meya wekutare mutare vablessing tandi vanotiwo amai matsikenyere vanotarisirwa kuva muyananisi wevanhu vose zvisinei nezvematongerwo enyika
and tinotarisirawo ukuru tinoona munhu aka anoremekedzeka zvakanyanya pfuura muzvikamu zvakati o but isusu tinofunga sekutaura kwandamboita tinotarisirawo kuti vakwanise kuva zobatanidza mapoka ese ane chekuita nedevelopment
reverend edward tsvamuno mumwe wevatungamiriri vemasangano remachechi emudunhu remanikaland rechurches of manikaland avo vanoti vanotarisira amai matsikenyere kuti vasateme vakarerekera rimwe divi
zvatinotarisira ndokuda kukuzivawo nerugozorodo nenyika yezimbabwe kuti kana magadzi wavo mapinda muno manikaland hatinge chokutanga tichishanda pamwe chete hatichiitwa recognized tichiitawo part of the stakeholders
amai matsikenyere vakazvarwa mugore ra1964 kumberengwa vakadzidza pamakuva primary school vakazoenda kumasume esekondari vakaita zvidzidzo zvepamusoro pauniversity of zimbabwe vane digiri rezvekurayiridza uye vakashanda kubazi rezvedzidzo kwemakore anosvika 15 ndakamirira studio 7 mamutare ndini reda moyo